manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Nosanga na bakara manero anasi uri musi wechishanu chivabu 7 2021. Makateerera ku Studio 7 nefenyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCovid-19, ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kana pasina chabhadharwa kuzvasva 16 May, zvireva kuti mushandirwa anenge akundikana pamadhimandi edu. Saka nokudaro tiri kuti anofanira kushanda nesimba panguva yenotice period ye14 days kuti tizogutsikana kuti mushandirwe pane zvaari kuitira vashandi vake.
Vashandi vekanzuro yechitungwiza voronga kuramwa mabasa vachiti kanzuro yavo haisi muchokwadi.
Izvi tinofanira kuti tigume kuti zvinhu hazvina kumira mushe zvanga zvakaoma, but tikuzama nepatinogona kuti kwataiva tiri takabva kwatinoti tiende hatisati tasvika. Uyezve tinokoshesa nyaya yenhaurirano kana kuti engagement kuti zvinhu zvinogadzirisika nekufamba zvakanaka zvichikurikidza nekutaurirana.
Asi kanzuro yechitungwiza inoti ine chido chekugadzirisa zvichemo zvevashandi vayo. Vanhu vakawanda muZimbabwe vanoti vachabatsana mukuchengetedza bumbiro remitemo yenyika kuitira kuti risavandudzwe pamadiro nevari mune zvematongerwo enyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vashandi vekanzuro yechitungwiza vari pasi pesangano rechitungwiza Municipal Workers Union pamwe nevakuru vekanzuro iyi vasangana nhasi kumahofisi ebazi rezvevashandi nemabasa kuitira kuti vanyorerane pasi zvavakavirirana pamusangano wechimbi chimbi wakaitwa nemapoka maviri aya nemusi wechipiri. Izvi zvakaitwa mushure mekunge vashandi vanyora tsamba kune vakafanobata chigaro chemunyori wekanzuro amai Evangelista Machona vachivadzivisa kuti vari kuronga kuramwa mabasa kutanga musi wa 17 chivabvu unove mwedzi uno kana kanzuro yakakundikana kugadzirisa zvichemo zvavo. Vashandi vari kuda kuti zvichemo zvavo izvo zvinosanganisira nyaya dzemihoro yavo, mashandiro avo, kushungurudzwa pamabasa, mari dzevari pamudyandigere nezvimwe zvakawanda zvikasike kugadziriswa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutungamiri wesangano revashandi vaEfrem Katsina avanoti vanotarisira kuti mushandirwi achashanda nesimba kugadzirisa nhunha dzavo mukati memasvondo maviri avakamupa.
Mushandirwi aona kuti vashandi vakangorama mabasa zvechokwadi, saka mushandirwi akabva atifonera akati titaure naye. Saka takaendako musi wechipiri tikanoita musangano nameya naacting town clerk pamwe chete nevamwe vemanagement vakanga varimo. Tobva taita musangano wechimbi chimbi kuti tipangaonekwe kuti pakagadziriswe sei pazvichemo zvevashandi.
Zvisungo zvipi zvamakabuda nazvo mumusangano iwoyo?
Pamusangano uyu mushandirwi akativimbisa zvakati wandei zvaakativimbisa. Zvimwe zvazvinosanganisira kuti anopedza kugadzirisa nyaya yemasalaries kuti apanchwe musystem nekuti masalaries matsva a2021 nekuti vashandi pari zvino vachimutambira mari isingatenge gore rapfuura. Uye panhau imwe yatanga tichida kuti mushandi apiwe mari yake musi wa25 wemwedzi wega usati wapfuura. Employer akati yako ipapo igondipaiwo nguva, tikati aiwa kana zvichigadzirika kati pana nematime frame, ndobva employer ati ndipei mwedzi miiri kana mitatu. Uye zvakarewo nhau yevictimization kune mamwe maforomani atakaona kuti ari kuvictimiza vashandi vachivashandisa senhapwa. Takazvisawo zvakare kwavari vakati vari kugadzisa nyaya iyo nokukurumbidza.
Ko kana mushandirwi akasakwanisa kuzadzisa zvose zvamuri kuda kuti zvigadziriswe, zvii zvinozoitika?
Kana pasina chabhadharwa kuzvasva 16 May, zvireva kuti mushandirwi anenge akundikana pamadhimandi edu. Saka nokudaro tiri kuti anofanira kushanda nesimba panguwa ye notice period ye 14 days is kuti tizo kutikana kuti mshandirwi pano zvari kuitira vashandi vake.
Tanzwa kuti maenda kubazi rezvashandi nemabasa zvii zvamai manoitawo ikoko.
Pane zvatakaurira nazvose kuti mushandirwa achatiitira takati hazviperere patiri nekuti vekuministry of labor vanga vatoziviswa kuti kune urongwa hwekurongwa navashandi vepachiyo chitungwiza municipality kuti vamboenda pastrike. Saka vakanga vatishedza for conciliation nevakuru vekambani kuti zvatakawirira zvoiswa muzvinyorwa nekuti employer wedu tinomuziva kuti anongobvuma asi nedzimwe nguva haazoiti. Saka toda kuti abvume nokuita nokunyora pasi kuministry of labor for conciliation.
Avanga vari mutungamiri wesangano revashandi vechitungwiza rechitungwiza municipal workers union vaEfrem Katsina vachitaura vari parunhare nestudio 7 vari kuchitungwiza. Asi meya vechitungwiza valove more maiko vanoti kanzuro yavo inochido chekuwandudza mashandiro pamwe nemararamiro evashandi vayo kunyange hazvo zvinhu zvanga zvakaiomera. Vamaiko vanokurudzirawo kuti pave nenhaurirano vashandi vasati vafunga kutora matanho ekurangwa mabasa.
Isu sekanzuro tiri kanzuro inocherechedza nekukoshesa kodzero nechimiro chemunhu anonzi mushandi. Ndosaka sekanzuro tichiita pose kwatinogona tichizama nepese kwatinogona kuona kuti chimiro chemushandi uyu kana hofe yemushandi yacherechedzwa tichizama nepatinogona kuti tivandudze mararamiro nechimiro chemushandi. Zvisinei izvi tinofanira kuti tigume kuti zvinhu hazvina kumira mushe zvanga zvakaoma but tikuzama nepatinogona kuti kwataiva tiri takabva kwatinoda kuti tiende hatisati tasvika. Uyezve tinokoshesa nyaya yenhaurirano kana kuti engagement kuti zvinhu zvinogadzirisika nekufamba zvakanaka zvichikurikidza nekutaurirana. Asi sekanzuro best kuti kana wane zvinyuto vashandi vedu zvionekwe nekucherechedzwa kuti zvagadziriswa hatisaiti dambudziko.
Avanga vari meya wechitungwiza valove more maiko vachitaura nestudio 7 vari parunhare vari kuchitungwiza. Vakawanda muZimbabwe vanoti vachabatana mukuchengetedza bumbiro remitemo yenyika kuitira kuti risavandudzwe pamadiro nevari mune zvematongerwo enyika avasiri kuisa zvido zveveruzhinji pamberi. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvakabuda pamusangano wokukurukura kuvandudzwa kwebumbiro remitemo yenyika uyo wakaitwa nezuro padandemutande. Musangano uyu wakarongwa nemasangano anorwira kodzero dzevanhu anoti Zimbabwe Human Rights NGO Forum, Zimbabwe Human Rights Association, Zimbabwe Peace Project pamwe newe Lead Trust. Musangano uyu wakawirirana kuti patorwe matanho ose anokodzera kuitira kuti vari munyaya dzezvematongerwo enyika vasazvipe masimba ekuvandudza bumbiro rakabva muvanhu. Musangano uyu wakabudawo nechisungo chekuti vanhu vabatane mukuramba kutambira Constitutional Amendment Bill No. 2. Mumwe wevakaronga musangano uyu vadzikamai Bere avo vanova mukuru weZimbabwe Human Rights Association vati vana veZimbabwe vakataura pachena kuti havasi kuda kuvandudzwa kwebumbiro remutemo yenyika.
Zvikuru zvakabuda mumusangano uyu ndezvekuti izvo vana veZimbabwe vakabvumirana kuti havasi kuzoda kuti bumbiro ravo remutemo ripfarurwe. Vakati ivo vanoda kuti vamunangagwa vasaise rupfavo rwavo pamutemo wakabva kuparamendi. Vakati ivo vanoda kuti vamalava vanovaivo Chief Justice vateere zviri mubumbiro remutemo vasaite semapoliticians kumbambashira masimba.
Vabere vatiwo musangano wanezuro wakaparura mwaka mutsva wekurwisa kuchengetedzwa kwebumbiro remutemo yenyika. Vakati vana veZimbabwe vachaenderera mberi nekurwisa kuti nzwi ravo rinzwike. Mumwe mugari wekumasvingo amai Endrance Takaedza avo vakataura pamusangano uyu vakati vanoshamiswa zvikuru kuti bumbiro remutemo yenyika ratova kuvandudzwa ivo vakamirira kuti vadzidziswe nezviri mubumbiro rakavhoterwa pareferendum neveruzhinji zhinji muna 2013.
Wazaisha hizo kutitimzo kutiki constitution ya kuto amendiwa insusu tiri kuno kumushataka tomiri ila uzo zizi swanezwe constitution atisati tato ziwa kutimukati macho za taka pesa kuita contribution tichipa shupungwa jedu pano waka zoto kwa tiri kutie uka osewani kuti ayi wazia za taka chaura shaka zobuda shaka dai nukudaro tiri kutikwete kwa amendiwa kwe constitution
Ndani Mkurumbira Thomas Mapfumo uye akataura pa musangano uyu akapa chitsvambe kunyanya kune vechidiki achiti vane basa rekurwisa utongi usiri wejekerere kuitira kuti remangwana renyika rive rakajeka.
Constitution ndevanhu vanhu ndovano constitution yakanaka haisarudzwe nepati kana na anybody. Constitution ndevanhu vanhu ndovanoita kuti constitution vati constitution ndeyo iyo.
Sinengo ye MDCT uye vari mumwe mudzimai wechidiki muNational Assembly akavhotera kuvandudzwa kubumbiro remutemo yenyika muzvare Yvonne Musarurwa vanoti vakavhotera bhiriri nekuda kwezvikamu zvakanaka zvirimo zvinosimudzira madzimai nevechidiki pamwe nekupiwa kwemasimba kumatunhu.
Chakanyanyisa kuti ndinge kuvhotere angani maissues anga achiendana nenyaya yekuti mayuti anga akuwedzerwa akasvikanisa kuwanikwa ari mudare reparliament like tozeti kunenge kune chain more youth anenge achiuswa muparliament before kwakusina zachiuti kocha tanga tisingatariswewo tisingarangarero theni ishu yekuti madzimai achowedzerwa dzimwe 10 years bekuti tivanga vari muparliament and kuti madzimai council vachange vaina yavanenge vachipiwa yekuti vange vachidzoka mudare reparliament. Theni ishu yekivolution
vachipindura mubvunzo wekuti sei vakavhotera bhiri rine zvimwe zvikamu izvo zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri kuchema chema zvichiti zvinouraya utongi hwejekerere muzvare Musarurwa vati zvanga zvakaoma nekuti bhiri rakauya riine zvakanaka nezvakaipa. Muzvare Musarurwa vati kuvhotera mitemo mitsva kunofanirwa kuchinjwa kuitira kuti vanhu vavhote chikamu nechikamu zvinozovhoterwa nevakawanda zvobudirira zvakaipa zvoraswa kwete zviri kuitwa pari zvino. Asi mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vati zvakaitwa nezuro izvi ndozvinogara kutaurwa nemutungamiriri webato ravo vaNelson Chamisa kuti vanhu vese vanofanirwa kubatana mukurwisa umbimbi ndoga.
Saka vana veZimbabwe vakuita ino citizens convergence ndokuungana kutenderana kuti haiwa vatiti zviri kuda kuita dictator kugadzira simba avo ngazvipere.
Gurukota rezvemutemo Vaziyambi Ziyambi vaudza Studio 7 kuti zvinhu zvinotarisirwa kuti vanhu vangawirirane vose pachiga chinenge chatorwa vakati pautongi hwejekerere zvinenge zvavhoterwa neveruzhinji ndo zvinobudirira.
Not everyone will be happy with anything. Cherumba chaivo. If you make a decision, some will be unhappy, some will be happy. But the majority will have their way. You know, in a democracy, the minority will have their say, they will have their workshop, but the majority will have their way.
Nengo dzedare resenate makumi matanhatu neshanu dzakavhotera kuvandudzwa kwebumbiro remutemo yenyika uye nengo gumi dzakapikisa kuvandudzwa kwaro. Bhiriri rinopa masimba kumutungamiriri wenyika kusarudza mutevedzeri wake pamadiro kudoma vatongi vematare edzimhosva kuwedzera uwandu hwemadzimai nevechidiki muparamende nemumakanzuru nezvimwe. Bhiri rinowedzerwawo makore kuti mutongi wematare edzimhosva aramba ari pabasa mushure mekusvitsa makore makumi manomwe. Mukuru wevatongi vematare edzimhosva vaLuk Malava vari kufanirwa kuenda pamudyandege remusi wa15 Chivabvu apo vanosvitsa makore makumi manomwe. Asi bhiri rikasainwa nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa musi uyu usati wasvika zvinoita kuti vaMalava vasaenda pamudyandege voramba vari mukuru wevatongi vematare edzimhosva. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Vanoda kuti kutsikira Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 919 AM 4930 6170 ne 7270 kHz pa shortwave mazuwa ose. Munokwanisa kugunzwa Studio 7 na 6 AM muvuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 919 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave.
Kadari mubatanidzwa wemasangano akazvimirira pamwe nemasangano anomirira vagari reZimbabwe Devolution Campaign rinoti riri kushushikana zvikuru nezvarinoti kusazvipira kwehurumende kuzadzisa bumbiro remitemo yenyika panyaya yekuendesa masimba kumatunhu. Asi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa uye gurukota rezvemari vaMutuli Ncube vanogara vachiudza vatori venhau kuti vakazvipira kuzadzisa urongwa uhu. Vachiparura urongwa hwebhajeti renyika gore rapera, vaNcube vakapa chirongwa ichi mari inosvika mabhiriyoni 10 nemapfumbamwe ane zviuru mazana mashanu zvemadhora kana kuti 19.5 billion RTGS sezviri mubumbiro remitemo. Asi masangano akazvimirira aya anoti nzira yatorwa nehurumende panyaya iyi handiyo sezvo yave kutodoma mabhodhi nemakurukota anenge aine masimba akawanda kudarika makanzuru zvinopa kuti makanzuro acho ashaye basa. Masangano aya anoti kunyanga hazvo bumbiro remitemo richisungira hurumende kuti ipe makanzuro zvikamu zvishanu kubva muzana zvemari yebhajeti renyika, mari iri kupiwa makanzuru ishoma uye iri kuuya nezvirehwarehwa zvakawanda zvave kutoita kuti zviite sechikwereti. Vachitaura nezvebhodhi idzva ravakaumba gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo vakati richashanda kuona kuti makanzuro aita basa nemazvo, vakati zviri mumutemo weUrban Councils Act. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vanoona nezvemabasa musangano recombined Harare Residents Association runova nhengo yeZimbabwe Devolution Campaign vaRuben Akili kuti tinzwe maonero avo.
Tingati nyaya yedevolution kana kuti nyaya yekuparadzirwa kwemasimba chini chakakosha uye zvechitiko ichi kana kuti urongwa uyu hwanonoka. Asi urongwa uyu hwauya panguva apo mitemo iri kugadzirwa kana kuti mitemo iri kutonzi ishandiswe kuti urongwa uyu huenderere mberi. Hauzi urongwa kana kuti mitemo iyi haisi kuenderana nedevolution kana kuti nenyaya yekuparadzirwa kwemasimba semanyorero azvakaitwa muconstitution muchapter 14 yedu yeconstitution.
Vagari muda kuti paitwe sei?
Tikuti isusu kana kuti tine devolution tofanira kuita devolution yemazvokwadi iyo inopa simba kuvanhu, iyo inopa simba kumaprovincial councils, iyo inopa simba kumalocal authority.
Nechikonzero chei muchidaro?
Nechikonzero chekuti section 276 yeconstitution inopa maguta kana makanzuro the right to govern.
Asika gurukota rezvematunhu vaMoyo vari kutiwo vadoma bhodhiri uye makurukota aya vachiti makanzuro haasi kunyatsoita basa nemazvo, nekudaro vanenge vachivabatsira.
Urongwa hwedevolution huchipa masimba kumakurukota ehurumende, huchipa masimba kuhurumende yekumusoro, inenge isiri devolution. Saka tikuti isusu sevagari devolution hurumende dai yaita urongwa kuti devolution ive devolution ini maringe neconstitution iri maringe nepachiungano democracy na utengo wejekerere.
Mungajekesa ipapo?
Tingati devolution yatinotarisira isusu kuparadzirwa kwemasimba kumakanzuru mukuvanhu uyezve nekumaprovincial metropolitan councils. Izvi zviri maringe neconstitution yedu chapter 14. Asi mukatarisa zviitiko kana kuti zvinhu zviri kuitika pari zvino pamutemo kana kuti metropolitan councils bill rakabuda, rave kunounganidza masimba muvanhu vashoma. Izvi hazvisiri izvo zvinenge zvichitarisirwa uyezvo zviri maringe neconstitution, hazvienderani nezvakanyorwa muconstitution. Naizvozvo tinenge tichitarisa kuti isusu masimba ava anoparadzirwa kubva kumusoro achipiwa kumaprovincial metropolitan councils uyezve achiva anopiwa malocal authority kana kuti makanzuro uyezve achipiwa vanhu.
Sei vanhu vachifanira kupiwa simba iroro?
Vanhu vanofanira kunge vaine simba rekudzinga vavakasarudza. Hazvifanira kunge zviri zviitwa nevemapato ezvematongerwo enyika. Vanhu vanofanira kunge vaine simba rekudzinga vanhu vavakavhotera. Vanhu vanofanira kunge vaine izwi. Iyezve vanhu vanofanira kunge vaine izwi pamari yatinokwanisa kumetanga yakanyorwa musection 301 constitution kuti izwire kuti mari ichashandei chinofanira kunge zviri zvive zvinoitwa nevanhu parizvino mukatarisa kuti makanzuro ari kupiwa mari iyi achinzi ave anoita mabasa anoudzwa zvekuita kubva kumusoro asi isu tinenge tichasira kuti padevolution vanhu ndo vave kudecida vanhu ndo vave kutaura kuti mari iyi ngaishande chakadai uyezve mari iyi haifaniri kunge iri pachirungu rinoti conditional
munorevei
mari iyi haifaniri kunge ine zvinoitera kumashure kana kuti ine nhongwa mari iyi ngaiuye iri mari vanhu vocho vanotaura kuti mari iyi toishandisei zvakare tinge tichitarisira isusu kuti mukugadzirwa kwomutemo ikoku vanhu vave nezwi mukugadzirwa kwomutemo ine chekuita nedevolution uyezve devolution haisingoreva mukutongwa kwematunhu chete
munotarisa kuti ibate zvimwe zvakaita sei
muzvicherwa ungave kana munyaya dzezvenharaunda dzeenvironment munyaya dzezveutano munyaya dzezvekutorwa kwemitero chaiyo kana kuti ingava mitero yemigwagwa tinenge tichitarisira zvakare kuti mafunctions iyayoyo kana kuti zvive zvinoparadzirwa kumakanzuro angava paprovincial kana kuti palocal
vanoona nezvemabasa musangano recombined Harare Residents Association varuben akili vachitaura vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Mutongi wedare rezimhosva vawebhista Chinamhora vapa vaviri vechidiki Legwani Mavhunga naMunyaradzi Mafararikwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso inoita zviuru zvishanu zvemadhora pamunhu kuitira kuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo. Vaviri ava vakasungwa mwedzi wapera vachipomerwa mhosva yekuvhiringidza kufamba kwedzimotokari uye vanoti vakatoshwa vari mumaoko emapurisa. Ukuwo mutambi webhora akaita mukurumbira kuchikwata chenhabvu cheDynamos Stanley Chirambadare neZuru akapiwawo mukana wekubvisa mari yechibatiso inoita zviuru zvishanu zvemadhora kuitira kuti atongwe achibva kumba kwake. Chirambadare anga ave nesvondo ari muusungwa mushure mekusungwa achipomerwa mhosva yekubata zvisiri pamwero mukomana ane makore 13 pachikoro chake chinodzidzisa vechidiki nhabvu mumusha wemufakose. Mutongi wedare vawebhista Chinamhora vakati Chirambadare aise gwaro rake rekufambisa kumaoko edare uye azvipire kumapurisa musi wechishanu woga woga. Chirambadare ari kutariswa kudzoka mudare musi wa13 Chivabvu. Vanhu 41 chete vakabatwa nechirwere checovid-19 neZuro uye munhu mumwe chete akafa nechirwere ichi neZuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi pazviuru 30 nezvisere nemazana 300 nevasere kana kuti 38,398 uye vanhu vafa nechirwere ichi vasvika pachiuru chimwe chete nemazana 545 kana kuti 1,575. Bazi rezveutano rakazivisawo neZuro kuti vanhu vabayiwa nhomba yekutanga vava zviuru 449 nezvisere nezana 94 kana kuti 478,174. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu vanosvika 10,000,000 kana kuti zvikamu 56 kubva muzana senzira yekurwisa kupararira kwechirwere checovid-19 icho chakatanga kubata vanhu kuChina gore rapera chikazopararira munyika dzakawanda. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano rinoona nezvevapoteri pasi rose reUnited Nations High Commissioner for Refugees rinoti kurwisana kuri muBurkina Faso kuri kuita kuti zviuru nezviuru zvitize munyika iyi zvichitevera kufa kwevanhu vakawanda. Sangano iri rinotiwo vanhu vakawanda havachina pekugara mushure mekutiza misha yavo. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakatarisana nenguva yakaoma muurongwa hwavo hwekuva nevamiriri veAmerica mudzimwe nyika vari vanhu vanowirirana nemadzisawira eAmerica panguva imwe chete vari vanhu vanoratidza chimiro cheAmerica muchokwadi. Mushure memazuva zana vari muhofisi vaBiden vaisa mazita 11 evanhu vavari kuda kuti vatambirwe sevamiriri veAmerica kune dzimwe nyika
uye vane vamwe vano makumi masere vawanofanirwa kudoma kuitira kuti America imirirwe munyika dzose dzepasi rino. Mitambo. Mitambo yetsiva inodzokera munandare mangwana asi veruzhinji vachange vachionera padande mutande reSly Media vachishandisa nharembozha dzavo sezvo vanhu vasiri kubvumidzwa kuungana kuti vaone mitambo iyi nepamusana pechirwere cheCovid-19. Mike Rokariati anotipa nyaya inotevera.
Vari kuronga mitambo iyi vaStalin Mau Mau vanoti kuchange kusingadaidzwe anonzwa mangwana mushure mekunge vatambi vatora nguva yakareba vakamirira makundano akadai. Vatambi vane mukurumbira vechirume nemadzimai kubva kumativi mana ese enyika kusanganisira Mona Lisa Chipanda, Zvikomborero Danza, Peter Pambeni na Patience Master vachange vari munhandare mumutambo wekutanga mushure menguva yakareba. Vamau Mau avo vanove zvekare muridzi weMau Mau Boxing Promotions vanoti munhandare muchange muchibaka moto unotyisa zvichitevera gadziriro yanga ichiitwa nevatambi.
Pamutambo wetsiva uyu weMau Mau Boxing takatarisa moto uchabaka zvikuru. Ndingangoti pamabhausi ese asi ndichaona moto mavivi chaiwo achibaka pakati paanele Bafana natakawira uku Gwero. Tozouya kuvasikana pachabaka moto pakati pa Zvikomborero Danzwa and Sihle uku Bulawayo. Ndingati zvakare kuchabaka moto bauti nebauti yese nokuti vanhu vacho vanga vachigadzira mutambo uyu muchokwadi.
Tseva munyika yakapedzisira kuitwa muna zvita 2019 ndokumiswa pakamiswa mitambo nehurumende kuti chirwa kupararira kwechirwere cheCovid-19. Vamau Mau vanoti kunyange hazvo vateveri vetsiva vasiri kutenderwa munhandare nemhaka yechirwere cheCovid-19 varonga kuti vatsigiri vaone mitambo iyi vari mudzimba dzavo vachiona paSly Media vashandisa nharembozha dzavo kanawo makompyuta.
Kunyange zvazvo vateveri vemutambo wetsiva vasiri kubvumirwa kuuya kumutambo watichaita musi wa8 May tichavimbisa vateveri vese kuti tinenge tichistreama live pa television yeSly Media.
Vamwe vatambi vachange vari munhandare ndodhana moyo Anele Bafana, Cecilia Pitsen, Evans Usaihwepu, Philip Musariri, Tino Chikerema na Bongani Makokoba. Vamau Mau vanoti pachange paine mitambo inosvika gumi neminomwe iyo ichange iine manharaunda matanhatu pamutambo wega wega. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Makadi henyu vateereri, tinokokai kuti muchitumire mashoko enyu paWhatsApp muchishuvira vana amai vose dzuva reMother's Day rakanaka. Tichashandisa mashoko enyu pachirongwa chemusi wesvondo 9 Chivabvu apo pasi rose richange richicherechedza zuva iri. Kana muchida kutitumira mashoko enyu shandisai WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318.
Live talk na 8 PM tiri kutarisa gakava riripo pamusoro pekuwandudzwa kwebumbiro remutemo yenyika. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Vashandi vekanzuro yechitungwiza voronga kurangwa mabasa vachiti kanzuro yavo haisi muchokwadi, asi kanzuro yechitungwiza inoti ine chido chekugadzirisa zvichemo zvevashandi vayo. Vanhu vakawanda muZimbabwe vanoti vachabatana mukuchengetedza bumbiro remutemo yenyika kuitira kuti risavandudzwe pamadiro nevari mune zvematongerwo enyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
soko izi.